Inini chikonzero chakaita kuti ndidzingwe inhau yekuti pakarikweliwa meya wekadoma nemama councillors pakaita mvakansi yekuti hapasisina meya. So isusu sema councillors takasaina tsamba iyo iri pamusoro iyo yekuti tinoda kuti tiite zvinhu zviri pamutemo, inova ndiyo election yekuti titsvage mutungamiriri wecouncil watozofamba naye zvakanaka pasina kutya kana kubvunda kana tichinge tichipinda muofisi yake. Saka ndo nyaya yakaita kuti inini ndidzingwe yekuti ndakasainireiwo pepa iro randakupaira.
Tiri kunzwa ivo vebato reMDC vari kupomera kuti hanzi mave kubato reCCC, ichokwadi here?
Inini hangu vangazvipembedza ivo veMDC avo kuti vandidzinga. Inini hangu ndanga ndisiri, ndofunga iri bato yetakatanga tiri paMDC rikaita zvarakaita, rikaenda zvepaMDC rikaita zvarakaita. Tikazoenda paMDC Alliance, vaMorgan Tsvangirai vanga vari president wedu vashaya. Vanova ndivo vakaita kuti tizova neMDC Alliance, vachizotungamidza vachamisa. Saka vachiri kundishamisa ndechekuti veMDC yavo vanodzinga mwana asiri wavo vachiti inini ndivi wavo. Vari kutoda kutondiba. Inini handivadi, handidi kupiwa baba vasiri vangu. Vangu ndo vandiri kutevera. Nokuti kubvira pokutanga handina kutanga politics nhasi, ndakabvira payakatanga kusvikira pari nhasi. Saka vatungamiriri vagara vari vatungamiriri vangu, ndo vandagara ndichifamba navo kusvika pari nhasi. Ndivezve ndiri mutungamiriri weward 2, ndiri kansela wacho. Handina kumbovhera ndambochinja chinja zvangu, asi izvo vamonzora netimu ravo vanyepa. Vanhu ava vadi chokwadi, vanoda kutimbunyikidza. Handibvume baba vasiri vangu kana murume asiri wangu.
Mati mavana here tsamba inokuzivisai nezvedanho iroro rekuti musiye basa?
Hongu ndakaiwana nezuro makuseni seni chaiwo ndanga ndatova nayo, ndatofonerwa kuzivisa kuti handisisiri mukanzuro.